ndino kuchinganidza ine mufaro ini ndini tanono kawande ndichiti eino misore naudza nhasi chipiri chikunguru 24/2018 mumwe wevari kukukwidza musarudzo yemutungamiri wenyika vadivine mhandi hove vebato renational alliance of patriotic and democratic republicans vazivisa kuti vabuda musarudzo yemutungamiri wenyika vachitsutsumwa pamusoro pemafambisirwo ari kuitwa basa nezimbabwe electoral commission ZANU-PF inobuda mumusangano wemultiparty liaison committee ichiti mamwe mapato ezvematongerwo enyika ari kudziya musoro padanho rawo rokusoropodza ZEC zvisina nemusoro wese. Election Situation Room inoti kunyange hazvo munyika muine runyararo inoshushikana zvikuru nemashoko ari kubva kunzvimbo dzakasiyana-siyana anoti kune vamwe vari kushandisa chikafu sechombo chokutsvaga nacho vachavavhotera musarudzo. Zvimwe zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvinoti zviri kupinda munzira kuenda kuzimbabwe kunovhota nemusi wemuvhuro asi vamwe vachiti vari kukundikana nepamusaka pokushaya mari. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika anonyunyuta kuti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo munyangararo sezvo mapato ayo ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mamwe mapato ezvematongerwo enyika onyunyuta achiti mamwe mapato haasi kuremekedza kuzvipira kwaakaita kuti munyika muitwe sarudzo murunyararo sezvo mapato aya ari pamberi mukuita mhirizhonga pamwe nokushungurudza vanhu pamberi pesarudzo dzichaitwa nemusi wemuvhuro. Mapato maviri makuru ari musarudzo otaura pamusoro pezvaari kuyimisa veruzhinji munyaya dzezveupfumi hwenyika kana achinga akunda musarudzo. Muchirongwa cheThe Connection na 8pm tiri kutaura nevaviri vari kukukwidza musarudzo wemusi wemuvhuro. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne-15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne-9885 shortwave.